Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri chinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechina kukadzi 24/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuUkraine, iyo yatanga kurwiswa neRussia, chotaura mamiriro akaita zvinhu munyika iyi. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chakapinda munyika nepfuti zvisiri pamutemo, chapiwa mutongo wacho nhasi. Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva mapfumbamwe adarika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Russia yatanga kurwisa nyika yeUkraine mambakwedza anhasi zvasiya zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi zvotyira upenyu hwazvo kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Munzvimbo zhinji dzatanga kurwiswa neRussia mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru vari vadzidzi. Budunhu reOdessa munonzi mafa vanhu gumi nevasere pabhombwa muzinda wemauto mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza zvinodarikawo makumi matatu. Zvizvarwa izvi zvaudza Studio 7 kuti zvanga zvava kunotsvaga kwekupotera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reRevinsa muUkraine muzvare Prudence Chinemo vari kudzidzira kuita chiremba vaudza Studio 7 kuti mabhambo atotanga kukandwa uye vanoti vari parumhanhanzombe sezvo vasina zvekudya nezvimwe zvinodiwa mukurarama. Vati muguta mavari mune vadzidzi vanodarika makumi mashanu nevashanu vekuZimbabwe uye havasati vawana rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri kuGermany. Vati shuviro yavo yave kuti vabudiswe munyika iyi. Mukoma wamuzvare Chinemo amai Veronica Mainda Jojo vanoti vari kutyirawo upenyu hwemunin'ina wavo uye vanoti akafona achichema mushure mekutanga kwehondo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Chinemo.
Makusendo pavambobhomba military bases 3 musiti mangu map 3 and then kwamba vatiti kana masirin arira ndopamunozoenda kumachi kuma shelters amuchaudzwa ari underground at the moment because we don't know izvozvizvi chichi chaitika hatikuzvazvizvi chaitika takangomirira tangonziteerera and then kwamba taudzwa kuti zvonizvo and then motenga chikafu chekuti mufambe nacho and then kwatanzitora imari famba ine mari pamuri nemadocuments ndozvavatudza pari zvino and also ndine chama dzangu dziri kutaguru capital city yacho kukiev mai manje paridzwa sairin and vasamo vamastudents vatoenda underground yavaudzwa and vamwe vaendeswa mumetro iri underground futi kuti vagare imomo.
Makawanda sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri pauri ipapo?
Musiti mantinogara tiri around 55 andizozivi hangu kuti Ukraine yese takawanda sei.
Pane rubatsiro rwamuri kuwana here pari zvino kubva kuhurumende yeZimbabwe?
Pari zvino hapana, vambotipa imwe namba yekuBerlin vachiti zvonizvo titaure navo here then vangu vachitibvunza kuti tinokwanisa kuwana transport yekuenda kuPoland border here but izvezvi zvinhu zvese hapana chiri kufunctiona, even mabank zvese zvavharwa, transport public transport haizvi kutombofamba. Kana uine mota yako ndipo unokwanisa kuita sei kubva from one place kuenda kune imwe.
Saka imomo
kana story na hapana chikutombofamba.
Ehe. Imomo mauri muguta rauri uri kunzwa sei wewe nezvauri kuona zviri kuitika kwamuriko?
Tukutoka kutya ndokwega kutongoripo because hatisitombozive kuti matichapinzwa macho tinenge tisiri takachengetedzeka here o vanhu vacho vari kubomba vachaziva kuti matichapinzwa macho tukutongotya ende kutanga kuitika tiri muminyika munum like chatanga kuitika tiri muminyika munum start tombonyatsozi tichi chaitika next
wagara imomo kwengo yakareba sei uye uri kuita zvidzidzo zvipi
anda kukwanisa 4 years ndamugora ngo rechi 4 and ndikuita medicine
saka iwe kune avo vakateerera chichi shuviro chako parizvino
chishuro chedu parizvino ndechekuti dai vakwanisa kuti batsira mazimbabwen ari muno because mazimbabwen tinenge tine ma financial problems even kurunzi tanzi chimuva itikaendeswa kupoland kwacho tubuda mari yekuenda ikokaindi tasvikeko tichada pekugara ende zvinhu zvaitika tisina kutarisira because amwe edu patambotanga tichitsvaga vabereki vechiodzwa ndo zviripo mari chiyo chiyo kutoti ibude yatotadza kubuda yekuti tiwane mari yekutenga chikafu chekuti tisakure because tanzi tigadzire mabegi ekuti pakaitika anything tombata ita sei tosimuka atinoti my emergency bag but mari dzacho hadzisi kutombobatika kana kuti maybe vakazokwanisa kuvhura mabhodha matickets edu anenge akawedzera or achidhura like makuseni patatombotarisa anga atiwom 2000 and 2000 kuiwana izvezvi imari yakawandisa saka taikumbirawo kana government ichikwanisa o vanokwanisa mafishi vanokwanisa kutibatsira otipawo mari or otipawo flight inenge ichiyozotitora o kutibatsira nemari kana tikanzi taakubuda munomo
vanenge vachida kukubatsira vanokubata papa
vanenge vakutokwanisa kubata panumber idzi and then totsvaga wana anenge achitimiririra isusu mazimbabwens vari kunoro
ava vanga vari muzvare Prudence Chinemo vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuUkraine vanoda kuvabatsira vanokwanisa kuvawana panhamba dzinoti +138 0638 389652 mukuenderera mberi nehurukuro yekurwiswa kweUkraine neRussia dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti hondo iyi inogona kukanganisa upfumi hwenyika yezimbabwe pamwe nekusagadzikana muEurope kana nepasi rose Frank Chikore anotipa nyaya iyi
Mauto eRussia epasi emunyanza nemuchadenga nhasi atanga kurwisa muUkraine izvo zvinonzi nehurumende yeUkraine zvasiya mauto ayo anodarika makumi mana afa mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvizvarwa zvenyika yavo zvinoda pfuti zvakasununguka kuzotora pfuti idzi kuti zvidzivirire nyika yazvo vachiti Ukraine haina chayakakanganisira Russia nekune rumwe rutivi mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati nyika dzose dzichada kupindira mukurwisa kwavat tanga muUkraine vachadzirwisawo masangano enhau yekunze anoti ndege dziri dzemauto dzabva dzamira kupinda nekubuda muUkraine uye vanhu vazhinji vatanga kutiza mudzimba dzavo zvichitevera hondo yatanga muUkraine iyi ukuwo mauto eUkraine anonziwo ati adonhedza ndege ina dzeRussia asi Russia iri kuramba kuti izvi zvaitika muzvina bhizimusi uye vari nhengo yezanu PF vaGilbert Mponda vati hondo yatanga kuUkraine inogona kukonzera kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika dzakawanda pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe
makakatano acho anokwanisa kuzopedzisira apinza dzimwe nyika dzakati wandei saka nekudaro zvinokwanisa kukonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika hwepasi rose uyezvo nenyika dzakaita semuAfrica neZimbabwe tinokwanisa kubatwawo nazvo nezvinenge zvichiitika ikoko nekuti mukatarisa Russia inyika kwazvo inobatsiridza pakugadzira mafuta eoil negas kuitawo Ukraine inyika inogadzira zvakati wandei nekukohwa zvakati wandei tichitangisanganisira wit
izvo zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Prosper Chitambara avo vati hondo yatanga pakati peRussia neUkraine yakonzera kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose zvichaita kuti mitengo yedhiziri nepeturu ikwire muZimbabwe
zvinogona kuita kuti supply yeoil negas paglobal market iderere yakaderera zvoita kuti mitengo yokwira saka tokutarisa kuti mitengo yezvinhu zvakaita sana petrol nedizel ichakwira zvinoafekta Zimbabwe izvozvo mitengo yezvimwe zvinhu zvese inobva yakwirawo
vachitambara vatiwo Zimbabwe inogona kuita dambudziko rezvekudya sezvo ichitenga rimwe gorosi kubva kunyika dzakaita seUkraine neRussia mutauriri wemutungamiriri werimwe boka reMGCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vanitando Ndlovu vatiwo
tiri kuti Putin nganyarewo nyika yeUkraine uyezve nekuzvimirira ega kwenyika ambosiya kupatsira vapanduki nekupinza masoja eRussia muUkraine nofunga kuti zvirango zveufumi kuva kuAmerica, European Union neBritain zvingapatsira zvikuru kuti Putin akwanise kugara pasi achikurukura nevamwe nekuti iye zvino izvi vanhu vari kufa vanhu vasina mhosva.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya Izembe vachiwo kutengwa kwemabhazi neZimbabwe kubva kuBelarus kunogona kumbomiswa zvitevera kusagadzikana kwave muUkraine. VaZembe vati hondo yatangwa neRussia kuUkraine inogona kukonzera kusagadzikana pasi rose. Vakakurudzira nyika dziri muUnited Nations Security Council dzinosanganisira iyo Russia kuti dzigare pasi dzione kuti kusawirirana pakati peRussia neUkraine kungagadziriswa sei.
Mapopeiwa anofanirwa kumiswa asati atanga. Achimiswa nomumisiro wedare wekugara pasi vanhu vokurukurirana pasina hondo yezvombo yaitika. Ndo zvendinotarisira kuti idzo nyika dzomusecurity council idzi mapermanent members anosanganisira iyo Russia yatanga hondo muUkraine adzokerere ipapo atechisungo ichocho kuitira kuti pasarwisanwa imwe hondo yapasi rino yechitatu inenge yatotanga.
Munyoro anoona nezvedzidzo muCitizens Coalition for Change amai Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti itore matanho nekukurumidza ekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza pamwe nekushanda muUkraine.
Hurumende yedu dai iri hurumende inotereravo yaiona kuti zvechokwadi vana veZimbabwe variko vabatsirwa vabatsirikana kuti vakwanise kutikara zvavo mesese vana vadzose vadzose kuno kumusha vadzose neiyo hurumende.
Gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye mutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza vatitaure negurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaFrederick Shava avo vati vanga vakabatikana sezvo vati vanga vaine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuVictoria Falls asi muzinda weZimbabwe muGermany waburitsa mashoko ekuti zvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvitsvage nzira dzekuenda kumuganhu wenyika iyi nePoland uko kwazvichanobatsirwa kuti zvichengetedzeke. Vari kuda rubatsiro vari muUkraine vari kukurudzirwa kuti vafonere muzinda weZimbabwe kuBerlin panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Frank Chikowore.
Zvarwa chekuAmerica vaRonald Leon Johnson nasi chabhadhariswa faindi yezviuru makumi mashanu zvemaRTGS mushure mekubatwa nemhosva yekupinda mundege chiine pfuti chisina mvumo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamhosva yekutanga yekupinda mundege nepfuti vasina mvumo, vaJohnson vanzi vabhadhare zviuru makumi matatu zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wemakore maviri uyo wasendekwa parutivi asi vakanzi vachapika mwedzi iyi kana vakapara mhosva yakaita seiyi mukati memakore mashanu anotevera. Pamhosva yechipiri yekuwanikwa vaine pfuti isina magwaro, vaJohnson vanzi vabhadhare faindi yezviuru makumi maviri zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wegore pamhosva iyi uyo wasendekwa parutivi kwemakore mashanu. Gweta ravaJohnson vaThomas Nyakunika vauza Studio 7 kuti vafara kuti vaJohnson vave kudzokera kumusha kwavo.
VaJohnson havasi munhu anoda kuti nyaya inge iri inotaurwa mapepanhau, asi tingori nemufaro wekuti magurirwe aita nyaya idzi zvavatendera kuti vakwanise kudzokera kunyika kwavo kuti vakwanisa kubhadhara faini yavanzi vabhadhara. Munhu akangotyora muraoni kusaziva zvaaitarisirwa paakapinda muno.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vapawo mutongo wekuti pfuti yavaJohnson nemabara makumi mana nemashanu avakawanikwa vainawo zvitorwe nenyika. Vachipa mutongo wavo vaMambanje vati kunyange hazvo vaJohnson vakatyora mutemo, muchuchusi akatadza kupa umbowo hwekuti vaJohnson vaida kushandisa futi kupara mhosva kana kuita zveutororo. Vatiwo kukanda vaJohnson mujeri kwaizoita kuti vave nepfungwa dzakaipa pamusoro peZimbabwe sezvo vakasungwa vave nemazuva akawanda vari munyika uye vatoshanyira nzvimbo dzakawanda dzakaita senyanga neGreat Zimbabwe. Vati kunyange hazvo muchuchusi aida kuti vaJohnson vapiwe mutongo wakaoma dare rauna zvakakodzera kuva pamutongo wakareruka mushure mekutambira zvichemo zvavo zvekuti munhu akapara mhosva yake kutanga ane mhuri uye aizorasikirwa nebasa dai akandwa mujeri. VaJohnson vakapinda munyika musi wa 5 mwedzi uno vakasungwa panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vachienda kuVictoria Falls nemusi wechipiri svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vaGodfrey Senengamu vange vari mudare nhasi vachida kunzwa kuti nyaya yavo yavakasungirwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira musi wa 31 chikunguru ichatongwa rini. VaSenengamu vanoti vaneta nekuya kudare vasingapiwe zuva richatongwa nyaya yavo. Tichiri kune zvange zvichiitika kumatare dare nhasi ranzwa chikumbiro chenhengo 13 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chekuti dzitongwe dzichibva kumba. Nhengo idzi dzakasungwa nemusi wechishanu chapfuura apo dzaikoka veruzhinji kuti vaende kumusangano webato ravo waiitirwa kuHighfields nemusi wesvondo. Nhengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Nhasi dare raramba chikumbiro chavo chekuti mhosva iyi iraswe sezvo magweta avo achiti hapana nyaya. Dare rati nyaya iripo uye vanofanira kutongwa. Kutaura kudai dare riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCovid-19 mumazuva mapfumbamwe adarika. Nezuro pavanhu mazana matanhatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi, zana nemakumi manomwe nevashanu vana vechikoro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 234,589. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi masere nevasere. Kambani yeriyo Zimbabwe kuchakari kumashonal invest iyo yakatenga mugodhi weFalcon Gold iri kupomerwa mhosva yekuramba kurapa vanhu vemunharaunda vaisimborapwa pakirinika yechakare zvovamanikidza kuti vafambe nzendo ndefu kunorapwa. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vanhu vari pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi muchakari nenharaunda dzakapoteredza vave kumanikidzwa kuenda kupetway makiromita anosvika makumi maviri kunorapwa nekuda kwedanho rakatorwa neRio Zimbabwe rekuramba kuti varapwe pakiriniki yavo. Mumwe mugari wekuchakari vabhonwewo mafuta avo vakamboshanda pamugodhi weRiozim uchiri weFalcon Gold vanoshora zvikuru rusarura rwuri kuitwa nekambani yeRiozim urwu.
Kona kuenda nongonyorerwa hapana mushoro. Wouya munhu aisa arushanda ipapo shonga ndofi. Iwewe uri kubuda mukomboni wanga uri exFalcon hausikuiwana mushongonza wefaka kuzva kuti wanga utori weFalcon hautoona nhamo.
Dambudziko rinonzi rakatanga apo kanzuru yakakundikana kuwana mushonga makore apfuura zvakazopa kuti chipatara chiiswe pasi pekambani yeFalcon Gold. Asi mushure mekunge Falcon Gold yatengesa mugodhi uyu kuRiozim makore masere adarika, vanhu vakabva varambidzwa kurapwa pakiriniki iyi ichinzi ndeye vashandi chete. Kanzura wenzvimbo yeChakari vaNaison Tinape varamba kutaura neStudio 7 vachiti titaure nevakuru vekambani yeRiozim. Mukuru wekambani yeRiozim pamugodhi weChakari amai Blessed Chibanda vanoti kiriniki yavo inorapa vanhu vanenge varwarisa chete. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rekadoma vaNorbert Munosiyei vati vari kufunga kuti dambudziko iri rakagadziriswa makore maviri adarika.
Yes, actually no arrangement is terrible. I think it's an arrangement maybe even 2 years or more. So this is no ground for anyone who I know who was a Because it's just arrangement, it's a point of view, and even when we come in, what do we think engagement area here, and then go on for us to assist. But the Ministry of Health, Planet to Animal Resources, I may say, including human resources. Like, based on that, they should also save the community.
Vati kliniki ii inotarisirwa kuyamura vanhu vanosvika zviuru gumi kusanganisira vanhu vari munharaunda yeChakari. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga svondo rino kusvika musi wa3 kupfumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa chelaptop nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Tinenge tichitaura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera zvirokwa zvedu zvitsva zvelaptop nemusi wemugovera nesvondo.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emupota waprince guta guru renyika yehaiti nezuro anonzi akaridzira pfuti vanhu vairatidzira vachida kuwedzerwa mari dzavanotambira ndokuuraya mumwe mutori wenhau. Vanhu ava vanga vasina kufara nemari yainge yawedzerwa nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaario Henry. Hapasi kuzivikanwa kuti sei mapurisa akafunga kushandisa pfuti uye mutauriri wemapurisa anga asati apa zvikonzero zvekushandiswa kwepfuti uku. Kurwisana munyika yeEthiopia pakati pemauto ehurumende nemauto aida kuzvipatsanura munyika iyi kwatidererei mushure megore rekurwisana kunotyisa. Asi mumatunhu akaita seafa munonzi muchine kurwisana pano neapo. Zvipatara zvizhinji zvinonzi zviri kunetsekana kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu zvakakuvara muhondo. Zvipatara zvinonzi zvave zvishoma zvekuti zvimwe zvivakwa zvisina kukodzera zvave kushandiswa kuti zvirapirwe vanhu uye mishonga iri kunetsa kuwana. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anotire ZANU-PF neCitizens Coalition for Change ane muonero wakasiyana padanho reRussia rekupinda zvine chisimba muUkraine mambakwedza anhasi. Mauto eRussia arwisa guta guru reUkraine reKiev mambakwedza kusanganisira nemamwe maguta muchiitiko chinonzi neutungamiri hweUkraine chasiya vanhu vangangosvika 40 vaurayiwa. Vanhuwo zvavo vanonzi vari mushishi kuita chipatapata kuedza kubuda munzvimbo dziri kurwiswa neRussia idzi. Hondo iyi inonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika ichaunza matambudziko nekusagadzikana pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF vari gweta Dr. Simba Mavhaza pamwe nasachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nezvaitwa neRussia izvi.
Putin ari kuratidza umbimbindoga hwake nekupinda munyika imwe yakazvimiririra yesovereign nation, uchinopaza, uchinorwisa, uchinoponda, uchinouraya, uchishandisa tunhu tusina nebasa rese. Zvatiri kuona zvikuitwa naPutin ndozvakaitwa naHitler, zvakazokonzeresa kuti pasi rese ringe richirwa unhu hwemadhiketa. Isusu tinozvinzwisisa vekuZimbabwe nekuti tinavo madhiketa. Vanongotsvaka kanyaya kadikidiki kwekuti vaponde vanhu, vauraye vanhu. Ndozvaitwa naPutin kuUkraine.
Regai chinzikona Dr. Mavaza. Dr. Mavaza, munoti
atinga mire tikara nhondo yakanaka. Asi kune zvikonzero zvaita kuti Russia isimuke neukasha hwakadai neuturu kuvachipinda muUkraine. Chekutanga chekuti vadzokora vakada kuunderstanda inonzi history. Ukraine yakanga iri pati Russia. Ikaita sahwira weNATO. Zvinenge yakupfumura zvanga zvakavigika mukati meRussia neUkraine. Saka zvino zvatanga chikonzero chaita kuti Russia isimuke kuti Russia ine kodzero yekuprotekta its intelligence, its natural resources and its investments because ine zvakawanda zvayakainvesta muUkraine. And Ukraine haifaniri kungotiza vanhu vayakaronga nayo ichimhanyaida vatsva nekuti vaenzi havana chavanopa. Saka hondo yeko hondo haina kunaka, asi Russia ine chikodzero chikuru chiri kuita kuti ipinde mukati mekurwa. And chekupedzisira, Russia yakati ingadai vatonga vedzimwe nyika vakaita zvekutaurirana asi havana kudaro vaina zvekutyisidzirana.
Vadzokora, tichiona hondo iyi inobatawo papi Zimbabwe?
Nyaya iyi yakonzereswa neupenzi hwerussia huri kukurudzirwa nevanhu vezanupf. Munozviziva mese kuti kana kwaita hondo tinonyanya kushandiswa ipapo mafuta. Saka kutanga mangwana kana zvichienda pamberi apo muchatoona kuti mafuta achakwira ende anokwira kwese. Inini kuno kundinoshanda muoil industry, tatoona nhasi oil yatokwira kuenda $100 a barrel. Saka zvitoreva kuti zvese izvozvo zvichatengendera nyika yese zvichitosvika kubata vana veZimbabwe nekuti mafuta achakwira zvamusati mamboona.
Dr. Mavaza, zvipi zvamungataura zvingakanganiswa nehondo iyi kuZimbabwe?
Vadzokora vataura zvine musoro kuti zvinogona kukwidza mutengo wemafuta, zvinogona kumisa kufamba. Nekuti kana nyika dzapinda mukati mehondo, ingangova hondo iri kurwiwa muUkraine, asi inogona kubatanidza nyika yese inova hondo yepasi rese. Saka hondo isituation isina kunaka, nekuti hatiri kuti isusu vatengesi ngavasapinde munyika dzevanhu vagove vachinyepera kuti varida kutonga nyika yavo ivo vari vatengesi. Vanozokonzera hondo idzi mangwana. Ndo utengesi hwekuda kuti vanachamisa hwekuti hatina ideology, asi ndoda kungotonga chete kuti vanhu vati vazopinda vatanga kuita dzonga mupopoto munyika medu. Saka tidambudziko ndiri kuti Zimbabwe ine ukama huri padyo padyo nevairi vari kurwisana. But isusu seZimbabwe, our policy is the same. The enemy of our friend is not our enemy. Takasiyana namwana, muvengi weshamwari yedu haasi muvengi wedu. Zvaakatambudzana saatizivi.
Vadzokora, shoko renyu rekupedzisira.
Ndakandakateerera vamavaza vachitaura vanozviti ndo vaive muhurumende. Ndakatifunga kuti vachataura nyaya yevana vechikoro veZimbabwe vari muUkraine vari kutambudzika vasiri kutoziva kuti vakamira sei. Hatisati taona kana chinhu chimwe chete chaitwa nevanozviti vehurumende yeZimbabwe. Dzimwe nyika dzese dzamhanyamhanya kubatsira vana vadzo, asi isu seTCCC takamira ne Department reZimbabwe Diaspora Affairs notungamirwa kuvana vaClifford Tsvatshwayo. Tatoita reach out kune vana variko ivo vari kutotibatawo.
Vamavhaza, pindurai chinzwe tipete chirongwa.
Vadzokora vanorwara, hurumende yacho yakatotsanangura nezvikoro kune vana kusati kwava nehondo. Vana vanga vari kumabvazuva kueast of Ukraine vakatopiwa mari dzemabhazi, vakafonerwa neembasi yedu kuti vasimuke vaende kure nekune hondo. Kune nzvimbo dzakagadzirwa dziri kure nekumabvazuva nekuti hondo iri kumabvazuva. Saka iko zvino izvi ndichitaura nemi kudai, tinotori nevana vanopfuura gumi nevashanu 15 vatosimuka kubva kumabvazuva vachienda kumadokero kuno kusati kwakutakwatanga hondo. Zvinotongoshamisawo kuti vanhu dzatubva dzinonzi CCC idzi hadzizive basa radzo. Basa radzo they are a political party. Dai vanga vane chido nevana veZimbabwe ava vaitoenda kuhurumende voti isusu tiri CCC, chii chamuri kuitira vana vedu? Can you help? Can you do this? We are here. Vopusha ndozvoita basa reopposition. But avai vainunzvatunzva idzi havanzwisisi basa ravo.
Vanga vari nhengo yezanu PF vari gweta Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro webati reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Munyika iyi mune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Tabatashka kumagume chirongwa chedu cha nasi, iwa inesu zakare mangwana. Kana mchida kutumira tamba mboja, zitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zindukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Impi yelizwe le Russia le Ukraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi le lizwe laseZimbabwe kodwa lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijeneyo sinakhayela udaba olufana le humanitarian aid ilizwe laseZimbabwe lihlala likhanyezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe aphesheya lakho ukuthatha kuyimadlana khona kokuncuncuncu kuhambise eUkraine.
Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kulakho ukudala umonakalo omkhulu eZimbabwe ikakhulu kwezomnotho welizwe.
Amaprovinsi amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo kwele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Uzathola ukuthi ema-hostel kulokuminyana kwabantwana emaklasini lapho abafunda khona. But because akula nto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID.
Inani labafundi ababanjwe belegciwane le-coronavirus izolo ezikolo lingamakhulu phose amabili 175, okubikwa kulinani elikhulu kakhulu ukwedlula ezinye insuku selokhu kwaqala yona le inyanga. Izakhamizi zikaward 21 koBulawayo ziveza imbono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kungabe kusenzakala kachana leZimbabwe kodwa kulakho ukudala umonakalo omkhulu elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amaviyo ebutho laphansi awolwandle lawemoyeni awe-Air Force akule Russia iqale ukuhlasela ele Ukraine namhlanje. Ukubikwa sekubuleyo abebutho lawe Ukraine abedlula amajumi amane. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine utshele izivalenza yolizwe ukuthi ezifuna ukuzivikela zikhululekile ukuthatha imibhobho zenze njalo zincedise ukulwisana lele Russia. Ngakolinye icele umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi amanye amazwe azakuyalokethi angenele kule impi azahlaselwa lawo. Inhlanganiso zezindaba ezehlukeneyo zomhlaba zibika ukuba indizamtshina zonke ezingasizo zebutho zimisiwe ukungena loba ukuphuma kwele Ukraine. Abantu labo sebeqalile ukubaleka emizini yabo ngemva kokuhlasela kwe-Russia. Lokhu abebutho lakwe-Ukraine babika ukuba sebenzise indizamtshina ezine zebutho lakwele Russia wodwa okulandelwa ngabe-Russia. Selokho impi phakathi kwamazwe la yaqala eRussia lisethusela ukuthatha lesi sinqumo. Intengo yamafutha ezimota ihle yakhuphuka emhlabeni jikelele ngoba amazwe emba amafutha la asethengisa amalutshwane. Ingcishi ezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuzadala umonakalo. Ngakho-ke leZimbabwe kumele lilungile ukubhekana lobunzima bokuswelakala kwamafutha ezimota. enyele lincithi umnumzana Ntando Ndlovu ochazisa kabanzi ngalokhu
ngokuthi kuza kuba lokukhwela kakhulu kwamafutha emota ukuhambisa izimota ngoba siyakwazi ukuthi ngemva okwempilei iqalile sesibone intengo yamafutha ukuhambisa ikhwela okumangalisayo sithi thina qhakathekile ke ukuthi ilizwe leAmerica ikanye labangani balo abe-European Union baqinise kakhulu izijeziso zenotho ngoba lokho kwenziwa isizwe seRussia kakuqondanga ngoba bakhangelela phansi uzibuse wesizwe sase-Ukraine.
Okungumcabango ogcizelwe mini njalo ingcitshi ecubunele zomnotho uMnumzana Nkosana Dlamini.
Impi yelizwe leRussia leUkraine yebo kambe ngabe isenzakala katshana kakhulukazi lelizwe laseZimbabwe kodwa lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijiyeneyo elizweni laseZimbabwe singakhangela udaba olufana le-humanitarian aid. Ilizwe laseZimbabwe lihlala likhanyezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe phetsheya ngabe zinhlanganiso ezipha uncedo ezifana labo-IMS zilakho ukuthatha kuyimadlana khona okuncuncuncu zikuhambise e-Ukraine kuyanceda inhlanganiso ezinceda abantu elizweni lase-Ukraine. Lokho kulakho ukuthi isihlephu kumbe isiqephu esisiphiwa zinhlanganiso lezi ezipha uncedo sisike sidirekthwe elizweni elingasilo laseZimbabwe.
Umnumzana Pride Mkhono yena ocubungula ezombusazwe lobudlelwane bamazwe omhlaba uthi okwenzakala e-Ukraine kuzadala umonakalo hatshi emhlubulweni lowo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Olusu oluhlambuke phakathi kwe-Ukraine leRussia lubangelwa yikungena kwamasosha eRussia e-Ukraine namhlanje kuseni luzaba lusikhangelela ukuthi luzaba lu-affecta ilizwe leZimbabwe ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo lisithatha ingqoloyi yayo e-Ukraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoleli ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzawethula umbiko ophathelane nokuhlaselwa kwele-Ukraine kusikhathana esifishane esilandelayo. Imizamo yokuthola imibono yomphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Frederick Shaba yehlule intengo yamafutha ezimota ibesifika kukhulu lamadola emelika 100 US dollars kubarrel okuyintengo ephezulu kakhulu phakathi kweminyaka ezikhombisa esanda kwedlula. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe lingaba nentengo ephezulu yamafutha ngesikhathi uhulumende evele ethatha imali yenthelo kulolu hlangothi. ELeRussia leUkraine alima ingqoloyi efika isilinganiso sama-40% ethengwa ngamazwe omhlaba. ELeZimbabwe ngelinye lamazwe athenga ingqoloyi kwele-Ukraine esetshenziswa ukupheka isinkwa ukuze ihlanganiswe laleyo elinywa elizweni. Ngakho-ke nxa impi ingaqhubeka okwesikhathi eside kutsho ukuba ilizwe lizabhekana lobunzima. Kusenjalo ugatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba lukhiphe umbiko othi izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine zilako ukuthola usizo esigodleni someli welizwe kulo mhlubulo esedolobheni leBerlin kwele-Germany. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abadabuka eZimbabwe abafunda kwele-Ukraine bacela ukususwa kulelo lizwe ngokutshetsha kulandela ukuhlaselwa kwalelo lizwe ngeleRussia. Izifundi lezi ezedlula amachumi ayisithupha 60 ezisedolobheni leVinnytsia entshonalanga yesigodlo selizwe leli iKyiv zithi zethuswa yimpi le elakho ukuqhamuka elizweni lonke jikelele. Iziphathamandla zaseZimbabwe zethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter zisithi bonke abakwele Ukraine kumele baxhumane lesigodlo selizwe esikwele Germany. Inhlanganiso yentathelizindaba iReuters News Agency ibika ukuba kulabantu abedlula amachumi amane 40 asebebuliwe libutho lakweleRussia elibhombe indawana zonke zelizwe. Abanye kubikwa ukuba sebecathe endaweni zokuzivikela ama-bunkers njalo kulabaningi kakhulu abazama ukubaleka kulelo lizwe loba izimoto zingasaphumi ngemfanelo emadolobheni ngenxa yokuminyana. Umongameli Joe Biden wakwele Melika uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wenza ihlazo njalo uzafakelwa ezinye njalo izijeziso zenotho. UPutin uthi uzajezisa amazwe azangenela empini le. Uthi njalo kafuni ukuba ele Ukraine lingene kunhlanganiso ye North Atlantic Treaty Organization iNATO. Inhlanganiso ebona ukwenzakala emhlabeni wonke jikelele e-United Nations ithi kubi kakhulu okwenziwe nguPutin obombe ilizwe le-Ukraine. Inhlanganiso le ithi uPutin ufuna ukuhluthuna intambo zombuso kwele-Ukraine afake inkokheli ezadlelana kahle laye. Kusenjalo, umnumzana Vincent Siziba odabuka eZimbabwe ofunda kwele Ukraine utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi sebefuna ukuphuma kulelo lizwe ngokuthetha.
Ama movements I think asakwanisa ukuthi ayenzeki the situation ekhona, so I think bangakwanisa ukuthi organize it ukuthi sikwanise ukumove from ama cities asikhona khona siya kuma enisesidinga ezinye indlela esithi sihambe ekhaya. Sikhulumela abanye abantu abasefikile kodwa akumanga kahle le ukuthi i-transport ayisatholakali, imoto sezivalile imibhakho landlani uhambeke. Abanye badinga-dinga i-information yokuthi sizaphuma njani.
Uhulumende kangalithinti khonapho lapha likhona.
Siphonga ukubona ama-messages from i-Google landlani besithi they are trying to help us from through the Berlin through the embassy in Berlin in Germany.
Manje lina lizenzani ngakhonoko?
Ngaba nga sip information e right. Kwazi thina sesihambisile amabizo ethu landana unge kona sihambisile kona ngakho. Bangathi ip information ukuthi bazasithatha kanjani landana siyahamba kona. Then sesivelela kona lesiya ekhaya.
Singathi libangaki khonapho?
I think it's more than six. Sonke sisinde sijefana.
Kodwa ama-students wonke singathi manenga nganani ase-Ukraine ngolwazi lwakho?
Sakhetha ama-groups. Abantu abakhona ema-group inangkhona, they are about more than 300.
Ungatshelani uhulumende weZimbabwe ngakhona kweseliphakathi kwakho? Jalo labantu beZimbabwe
sifuna ukuthi asize sibili because into esihamba ngapha azimanga kahle ukuthi sikwanise ukufika ngkhaya. That
umnumzana Vincent Siziba udabuka eZimbabwe efunda kwele Ukraine ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseVincia kwele Ukraine. Lokhu sikudaba lunye olwe Ukraine idalele parlamente lalizwe lelo libikwa libumbe umthetho ozavumela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zithwale imibhobho ukuzivikela kumabutho akwele Russia asengene kulelo lizwe. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ilizwe lakhe lizazivikela kubutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Kanti labalaleli udaba lwe-Russia le-Ukraine ludaba olubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi lapha abantu abangakhangelelanga khona izimpi zezikhali noma izimpi zokukhulumisana abantu bazama ukulungisa okonakeleyo ngemilomo. Kungakhathazekile ukuthi i-Russia icabangani ukuthi ihlasele i-Ukraine. Ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo, yinto embi ngoba izabulalisa labantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi. Njenge-Russia ekhanya ifuna ukuthengisa amandla ayo phezu kwe-Ukraine, khonapho kuliwa kuya kufa abantu makhaza, angibona isiyo nto eqondileyo leyo. Yona imbi ngokwavele iyona iyabulala iyabhidliza. Ngombono wami ngathi yikho ngibona khona lokho.
Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenzwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa lamhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batshaya ucingo. Kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Akerephuze kakhulu ngoba umoda olenjongo yokuncedisa abantu. Ngiyembone mina iAmerika uma kutengiswa ukuthi kulama-science okuthi ebizweni thize kulezi zalwane zayo. Kungaba kungalo kungahlaliseki. Isibatshele kusenesikhathi ukuthi kabaphume kumbeni bendaweni thize. So okwethu sokuphuzile vele.
Ye, baba Mkandla, wena manje ungathini nxa ukhangele inyathelo eselithethwe nguhulumende othi kabatshaya ucingo abafuna ukuthi baphathise?
Ucingolwane ilizwe lisitsha. Uyasaka ngabi solisikhathi sokutshana locingololo njengoba sibona kulavuka amalangabi indawo yonke imvumelwano lofuza kakhulu. Indaba lizindala kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko sesemuva kathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo bazasithatha benxele incingo vele kazisangeni. Xa enguhulumende onakekele abantu bakhe kumele azibonke abantu abase-Ukraine lalapha abakhona. Ngabe wahle wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa komakhelwane ePoland labesazi ukula ama-students eZimbabwe amaningi khona bekuzabangcono. Kanti esenxenyeungaba akusephuzile sesiphunga ukukhulekela khona nje ukuthi lezo zizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ziphephe kulolu udlame oseluchamukile kulolu lizwe.
Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana na?
Njengoba nakathesi kusenzakala vele kuzagcina kulungiswe ngokukhulumisana. Kakukho okungenzakala kungakhulunyiswananga. So mbona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakale. Ukukhulumisana isineva letho ukuthi bekhulumisana ngoba bengaphuza abantu bayakufa. Lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi especially khona ngapha e-Africa uthi West Africa. So ukukhulumisana vele yinto ezalamulayo enkingi.
Yes, udaba lona lolu Mnumzana Mkandla, wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuzakhweza intengo yamafutha ezimoda, ukubona njani wena?
Vela umhlaba sowancipha kakhulu ngegandi lofuzwayo labalaleli. Okwenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheka uzofika la ngapha. Njengoba singakhangela kanti esikhona kubo-Russia labo-Ukraine, ngabanye amazwe kule mpompo ezinkulu ezithwala amafutha kuna la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize. Okutsho ukuthi njengoba ufuzwa esitsho iminotho yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona. Na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khatshana kakhulu lalapho kuqalise khona. Iqiniso yikuthi vele siza kubona njengathi thina sisemazweni angabayanga engxe kuzasitshaya kusiphinde ngoba nakuvele kuzasithinta nxa kuvele kule zinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe. Njengoba ngisitsho into enjenge-fuel amaqiniso ukuthi amanye esiwathengayo avele abuya evelela khonale lanxa laba abasithengiselayo bengelawo bathatha khonale. Nxa sekuvalwe kwadubuka kwatisa izimpompi thina sizoza kuya ngabi siyabuyela ezindwendweni zezimoto sesithenga amafutha.
Ye, Mnumzana Fuzwayo, sike sezwa phambilini umongameli wele Russia Mnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni le Ukraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakho nalezimbili, ukubona njani wena khona?
Ngimbonile njalo ngibonile ekunawo ukuthi kwakule sivumelwano esasenziwe ngo-1936 esingalandelwayo. Njalo ngibona ngazathi yena ma ekhangele ubona ngani amazwe lawa alokhu expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala sokuafecta lelizwe lakhe ukuthi belokhu beyaqephuna beyaqephuna kancane kancane. So ucabanga ukuthi kuzathi nakuqephunela kuye wama umnakazi?
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngocubungula ngolwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
Wambi Umbiko omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze Live Talk ezibondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwamabhayi elections lezosuku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022. Eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku Facebook lapho kusakazwa kanye lokusithumela ama audio notes. Lingakhuthwa yilezi hlelo sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye Voice of America.
Inani labafundi ababanjwe belegciwane le-coronavirus izolo lingamakhulu phose amabili 175 elibikwa lilinani eliqanise kakhulu kwedlula ezinye insuku kulinyanga. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngolwesibili kutholakale abafika phose ikhulu 95 belegciwane leli. Amanani la veza sobala ukuthi leli gciwane selimemetheka ngamandla ezikolo. Phakathi kwabatholakale bele gciwane leli izolo abafika phose ikhulu 94 ngabe Matabeleland North kuthi abangamachumi phose ayisikhombisa 67 ngabe zikolo zeMaswingo abangamachumi amane lanye 41 ngabe sigaba seManicaland njalo abayisikhombisa 7 ngabe Mashonaland West. Inani labo bonke ababanjwe iCovid-19 eZimbabwe izolo ledlula amakhulu ayisithupha 609. Lanxa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro etshele Studio 7 izolo ukuthi baphakathi kokusebenzelana labezempilakahle emizameni yokuvimba kumemetheka kwaleli gciwane ezikolo, inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi akulwalutho oluzenziwa ngohulumende olukhanyayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangane, yena othi impilo zababalisi labafundi sezisengozini enkulu kakhulu ngaleli gciwane.
Akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala ngoba okwenza inani lande kungenxa yokuthi akula malungiselelo abakhona. Izikolo zingakavulwa, abantwana babuya bevela from indawo ezitshiyatshiyeneyo, abantwana besikolo konke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo. Akulo testwayo opositive lo negative yidibadiba behlangana isikolo khona. Ngalezananzelela ukuthi amaprovinsi amaningi wona lawa akhanya ele number yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kulokuminyana kwabantwana, emaklasini lapho abafunda khona, the classrooms, the number of students ilokhe iningi inamba yabantwana instead of having fewer children per class. But because akulanto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID, thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo. I-ministry akulanto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi a school safe for opening in terms of ama-prevention measures.
Kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha ku-Studio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo. Zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo. Ayibonakali yini leyo mizamo ekhulunywa nguhulumende?
Ha, lawa yothwa ngamanga manga lawa. I-government nxa kuyukuthi yathatha amanyathelo sibili aqiniselekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini, labanye abantwana besikolo aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19. Kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutesta okukhona. Abe-boarding kade bahamba, abantwana kungela babalisa bema-boarding schools kade bavula izikolo, kwakuyidibadiba khona.
khona ngale kungwele otestwe lo ngatestwa ngole covid lo ngela covid so bona ngabe sithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumwe yiwapha amanyathelo abatsho isikolo eziningi especially ama boarding schools abalarani water ama classrooms maningi akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kube le social distance akula social distance ekhona wese kuma public schools ngapha lasemadorobheni hawu yidibadiba akula nto abalungiselelayo ama PPEs isikolo azila igovernment is not even providing to try and assist ama schools who do not have resources to purchase ama sanitizer. So we are saying they are really othwa ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi babe beme phambi kwethu lapha bethi bona zikhona indlela de besifakele kulamanyathela de sibalungiselele aqinileyo ukuthi umkhuhlane wokumemetha kwe-COVID ungani uyavimbeka akulanto enjalo.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Izakhamizi zikaward 21 koBulawayo eziveza imibono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngoMbimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration oluqutshwa elizweni ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izeki ithi kusukela mhlaka 1 Nhlolanja kuze kuyefika mhlaka 20 Nhlolanja bese kubhalise abantu abazinkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Fidelisi Gwebu usola izeki ethi lanxa isungulela umkhankaso kayizange isabalalise ulwazi lokuqakatheka kwawo.
Iye ukubhalisa ukuvota ngabhalisa kudala ukuvota njalo le kutheni kuyavotwa kathesi. Ngizavota ngoba vele mina ngihlezi ngivota iminyaka yonke, angaze ngibe lesikhathi lapho engeqa khona ukuvota. IZimbabwe Electric Commission bekufanele ukuthi ngabe iphumile yenza umkhankaso okufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuthi balelungelo lokuthi bayirejista ukuvota. Ikakhulu sithole kutheni abantu abaningi babe vota iminyaka yokuqala sisanda kuthatha uzibusi, but umthetho wantshintshwa ukuthi abantu sokuthiwa abanye ama-alien kabasavoti. So lakhathesi abantu abaningi abanjalo lokhu bebambe ukuthi kabavoti, yikho nisithi mina bekumele benze umkhankaso we-awareness ukuze abantu bakwazi ukuthi sebelelungelo njalo lokuthi babuye bavote.
Unkosikazi Madayidayika uthi kuqakathekile ukuyahlola ibizo lakho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngizahamba ngikhangela ibizo lami kuvoters roll namuhla. Yeah, ngifanele ukuthi ngivote sivotele ukhansil. Ukhetho lolu luzaba khona mhla ka-26.
Osokhulayo wakoBulawayo ku-ward 21 unkosazana Precious Mhlanga ngomunye wabakwaziyo ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota.
Ngihlala ku-ward 21 and sengabhalisa ukuvota. Ngabhalisa ngesikhathi kuqala i-biometric. Okay, ukuyavota ngikhangelele sibili. Umuntu enza ngivotela ngikhangelele ukuthi tshintshe isimo seZimbabwe. As we all can see ukuthi eZimbabwe izinto nje azimanga kahle. Our economy, lezikolo, ukuthi if people could get free education, especially abantwana besikolo, even ema universities, because some of the children ama students, they are struggling ukuya ezikolo because of money and they end up doing izinto okumele bengazenzi.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukuhamba ekhankasela ukuvotelwa kukhetho lwama-by-elections lukamhlaka 26 Mbimbitho. Abezeki labo baphakathi womkhankaso wokubhalisela ukuvota okwenyanga olukhangelelwe ukugqitshwa ngomvulo weviki ezayo mhlaka 28. Izeki ikhuphe umbiko isithi abesifazana abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 22,800 156 sebenelise ukubhalisela ukuze bathole ilungelo lokuvota ukuthi abesilisa abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasithupha 26,780 labo babhalisele ukuvota. Lolu hlelo lubikwa lubhekane lobunzima bokuba iningi lehluleka ukuthatha izithupha ezimqoka ekubhaliseni ukuvota. Uwa 21 ngesinye seziqinti ezizaqhutshwa ukhetho kuma-by-elections ngoba wasala engelameli ngemva kokuxothiswa kwaye kuleso sikhundla ngombango phakathi kwamabandla aphikisayo ebizo ele-MDC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande nesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni kumbe ntambama ngo-7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.